tinozvitambira chaizvo ndo zvakataurwa neconstitutional court yedu hatingazvirambe. Zvakanzi tiende kuhigh court tinoferefete nyaya yacho mucourt macho kusvika zvapera. But zvisati zvapera hanzi maelections ngaasaitwe.
Saka pane zuva rakatarwa here kuti nyaya iri kuhigh court inge yapera?
Yes, zvakanzi zvese zviri muhigh court nemusupreme court zvinofanirwa kunge zvapera musi wa31 July.
Saka zvinoreva kuti kusvika zvapera vamugabe havatenderwi kutaura kuti zuva resarudzo riri kuitwa rini?
Kwete, vamugabe vanobvumidzwa kutaura kuti sarudzo ichaitwa rini. But zvisingakwanise kuita masarudzo acho haangaitwe nyaya yacho isati yanzwikwa muhigh court musi wa31 July.
Mune chivimbo here chekuti munobudirira kudare repamusoro rehigh court iri?
Tiri confident zvikuru tanyatsoita basa redu and tinofunga kuti tinonyatsomira mukoti and result yacho tinenge tiri kuimirira chaizvo.